Vashaura nevatorere nawo muHarare nhasi sachigaro wesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa vati havasi kutambira kudzingwa kwavamunangagwa vachiti vacharamba vakamira navo kudzamara vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semouthpiece, ndo patinoramba. Unoita mouthpiece yekunzi nonotaura zvokutino zvokutino zvokuti ndo zvatakutuma, handizi. Asi papo ndo patarambazve, zvi ngatibetseranei, handizi. Haudzingi opa musangano uda kusara nani? Haudzingi chinamasa musangano uda kusara nani? Haudzingi munangagwa musangano uda kusara nani? Izvi zvine chekuita neava maanti-revolutionaries aya, handizi. Vasina chero history one iyoyo, ndokunzwe kuita mudzimai, kunzwe kuti wakazotorwa apo 99 woiswa pachinhu apo, handizi. Vanhu ivavo havana any nhoroondo yechekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association, kana kuti Kozwa, vakozwa naye Mandipanga Chirigo, vati chiri kunetsa ndechekuti vamugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti muZANU-PF muite bvonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Hamunangagwa anga asina shungu nechigaro chapurezidendi. Asi vanhu vaiti kana purezidendi vazosiya, vamunangagwa vozotongawo. Ndo chanchiri shiro yenyika yese zvinozikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akatumwa navamunangagwa kunzi enda unoti ndoda kuita challenge ya purezidendi inhema. Kana pana akatumwa navamunangagwa kuti ataure kuti vanoita purezidendi inhema. Asi ipovhu povhu povhu ndo yaitaura kuti toda kuti after vamugabe vabva vamunangagwa motongawo.
Nyanzvi yemunyadzi yezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati vamunangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
Vamunangagwa vatodzingwa. Kudzingwa kwakangoitwawo mai mujuru ndokwaitwawo vamunangagwa, kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU-PF zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU-PF. Kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika, vaakutozviitira vari kunze kweZANU-PF.
Vaenderera mberi vachiti zvavo pachena kuti vamugabe varoda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
Vamugabe vanokwanisa kuzviita zveZANU-PF. Kana takatarirana nebumbi romutemo, hazvinei nekupinda kwavice president. Vice president unosarudzwa nomutungamiriri unova president, achisarudzwa kuti aite basa zvinofadza amudoma kuti apinde. Kana vice president asingachafadzi wamudoma uyu, zvinoreva kuti wamudoma une masimba okumubvisa. Kana amubvisa une masimba zve okupinza umwe kudoma umwe.
Vamudzengi vati wazvinyatsozivikanwa kuti vamunangagwa vane rutsigiro rwakakura zvakadii kune vari muchiuto, zvinganzi vari muchiuto vangarambe vakamira navo.
Handinasi hangu kuziva kuti rutsigiro rwavamunangagwa muchiuto hunodzika sei. Chendinoziva ndechekuti pane mamwe mauto anonzi vakuru vemauto vanonzi vanovatsigira. Ndisingazozivi zvekuti vakuru ava vari kufambawo here nemamwe mauto ose. Izvozvo ndozvoda kuti zvitsvagurudzwe. Kana kuri kuti vari kufamba nemamwe mauto ose, hongu tingadaro kuti vanovatsigiro. Asi kana kuri kuti ndezvepamusoro chete, inenge yava imwe nyaya.
Mumwe wevatevedzeri wavamogen tsvangirai vanelson chamisa vati vari kufara nekusagadzikana kuri muZANU-PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa hurumende. Zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi, takuuya kane mavhiri. Ndo saka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti gonzona chingai zvaburana. Kana gonzona chingai zvaburana, tobvisa kadenga tochiisa idzva risina chingai risina makonzi, tive nedenga idzva.
Mumiriri wenoton muparamende avo vaimbova sachigaro weZANU-PF mudunhu remashonaland west vatemba mleswa vati kana vamunangagwa vakashanda nevemapato anopikisa vamugabe vanogona kukundwa musarudzo.
Election ikaitwa chaizvo chaizvo aiwa handione vachitadza necoalition iripo iyi yemaalliances inofanira kupinda ichitsigira vamugabe nekuti hapana munhu anotonga nyika inoyi asina rimwe bazi rezanupf. Vamunangagwa vanokontrola maprovinces anokona kuita 9 muzanupf, saka iyawo zvinoreva zvakawanda. Hapana maprovinces 9 aya anowinisa election, saka kuda kunyepa kuti alliance inogona kuyambuka isina bazi rezanupf kunyepa. Kasi vamunangagwa vakagona kutaura navo kuti valide mai mudyiri wopindawo, vanatsvangirai wopindawo, vanabiti wopindawo, pese vana Welshman Nuwe, vana Dumiso Dabengwa, vana Didmas Mutazana Rugare Gumbo vakagona kubatana vana Jabudilani Sibanda achipinda achiita basa ranoitawo. Ini ndichipindawo ndichitawo zvandinogonawo kupinda kuma youth. Ndofunga tinofamba zvakanaka kana tiri Zimbabwe chokwadi, asi tofanira kunge tichigara pasi tichiziva kusimba kwedu nekufamba kwedu. Hatidi kudhautana kuti ava munangagwa vauya vachiri nechizanupf mulisa chine zanupf uku muchitadza kutora vanhu kubva kuzanupf. Regirai vanhu vezanupf vatogwe nevanhu vezanupf.
Vamunangagwa avo vakadzingwa basa navamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata chetim Lacoste, icho chinonzi change chironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uku amai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheg40. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe kuti vachaita sei zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.